manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu zvita 29/2017
makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanono Kawande ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inoti iri kushushikanawo zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba varamba mashoko ekuti vashandi vehurumende vave pasi pehofisi yomutungamiri wenyika.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti chinhu chikuru chakaitika muZimbabwe mugore ra2017 kusiyiwa basa kwakaitwa nevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Hurumende inoti iri kushushikanawo nekuramba vanotengesa zvinhu vachikwidza mitengo yezvinhu, vamwe vachitotengesa chinhu chimwe chete ichocho nemitengo yakasiyana. Vachipindura mibvunzo kubva kumutori wedu wenhau, Blessing Zulu neZuro, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vakati nekuda kwedambudziko iri vakatotuma gurukota rezvemasaiti iri pamwe nekutengeserana vaMike Dima kuti vaite musangano nevanogadzira zvinhu, vanotakura pamwe nevanotengesa kuti paonekwe kuti dambudziko riri kubva papi. VaMnangagwa vakatiwo vezvitoro vanofanirwawo kunyara nezvavari kuita zvekungokwidza mitengo pamadiro aJorjina, vachisiya veruzhinji vachichema nekuomerwa neupenyu. Vamwe vezvitoro vanonzi vari kupa zvikonzero zvekushayikwa kwemari yekunze sezvimwe zviri kuita kuti vakwidze mitengo. Asi vaBima vakati aya manyepo sezvo vamwe vasinei nemari yekunze vave kungokwidzawo mitengo yezvinhu. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanotsigirana nepfungwa yekuti vanhu vagare pasi varova nemusoro kuti paonekwe kuti dambudziko riri kubva papi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zviri kukonzereswa nezvinhu zvakatowandei. Tekutangisisa pane iyo inonzi black market premium. Iri kunyakukonzereswa nekuti pane shortage foreign currency muofficial market, muofficial economy. Ndizvo zviri kudriva black market premium. Kushomeka kwemari kwema US dollar kuri kudriva black market premium. Kukwira kuriita black market premium kuri kuafekto zvakare mitengo yezvinhu, nekuti vazhinji vanhu kuti muofficial market hamuna maUS dollar, vari kuwana mari kuparo market kune mablack market premium are with a over between 20% up to even 70%. Guys, also, I black market premium is a good driver. Kupira kwezvinhu kwatiri kuona. Kunewo nyaya zvakare speculation. I think vamwe vazhinji vavira take advantage of the situation kungokwidza mitengo yezvinhu zvinenge zvisina justification. Saka I think masekta maviri iyayo ndo ari kunyanya kuita kuti zvinhu zvikwire maondera ataita the past few weeks and months.
Zvingagadziriswa sei izvi, Dr. Chitambara, tichionawo kuti hurumende inenge yakaratidza kuti haisi kuda kutora matano ekutara mitengo yezvinhu kana yatingati price control?
I think the statement yakaburitswa nemutungamiri wenyika yakakosha nyaya yedialogue pakati pevemabhizimusi nevanotengesa, maretailers, mamanufacturers. Uye most importantly wo zvakare nyaya yekudzosa confidence muformal economic system, muformal market system. Kuitira kuti at least mari inge ichikwanisa kunge ichichengetedzeka mumaformal financial intermediaries or institutions. nekuti zvinonge zvisina confidence zviri kuti even mari yakapinda muformal system mari iyo iri kuburitswa iyo yendeswa kuinformal vanhu vanoda kuzoishandisa vozoitenga nemapremium ari pamusoro saka nyaya yeconfidence nenyaya yediscipline inyaya inoinge ichida kugadziriswa but of course kuti zvigadziriswe pane pachitoda ma-institutional reforms ekusimbaradza ema-institutions edu
ko iyo hurumende haikwanisi here kutora matanho kune vamwe vatinonzwa kuti vari kungokwidza mitengo pamadiro kunyange vasiri kutarisana nematambudziko akaita sekushomeka kwemari yekunze nezvimwe zvakadaro
I think it's great to have the women who are going to go to I think those are the ones who are going to be able to go to the what exactly is in driving this frenzy at that Rukona? And they could deal with the unscrupulous business people who are going to take advantage of the confusion and the situation. So I think it's about the proactivity on the part of the government to address and the discipline is that we want to economy. They want to have to take advantage of the situation that I am not going to matter or mending, not going to be proactive enough to deal with the discipline that we want to.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba varamba mashoko ari kutaurwa nevamwe vashandi vehurumende ekuti vashandi vehurumende vave pasi pehofisi yemutungamiri wenyika. Vacharamba vanoti vaifanirwa kutsanangura zvakakwana kubva pekutanga kuti bazi revashandi vehurumende reCivil Service Commission ndiro rakaendeswa kuhofisi yemutungamiri wenyika. Tabata vacharamba kuti vatsanangure pane mutsauko wacho.
Takaitika apa hakusi kuti civil servants akabviswa kubva kuma ministries awo kuiswa pasi pe office ya president na cabinet aiwa kwete chakaitika apa ndechekuti employer wavo yataka kuti civil service commission uri yaimbonzi kugara public service commission inotungamidzwa na Dr. Nzuwa ndiyo yakabviswa kubva ku ministry yaimbonzi ya public service labor and social welfare ichibveswa anda yatinotinhi OPC kana kuti Office of the President Cabinet.
Izvi zvakaitirwei?
Izvi zvakaitirwa ngati nekuda kwemhindu mbiri yekutanga ndeyekuti Public Service Commission yataka kuti Civil Service Commission ite zvinhu izvi. Ibazi repamusorosoro rakavakwa nekuda kweConstitution. In other words, it's a constitutional body. Hazvaikodzera kuti itwe subjected to ma structures ema ministry. Saka yaiswa pabazi ravamwe president nekuti chekutanga ndechekuti iwane commission yacho iwane udzamu hwayo meenderana nekuti nekuti iconstitutional body. Chechipiri ndechekuti ndiyo employer wedu tese macivil servants. Saka nekuda kuti employer wedu haagoni kuti ari employer. Wende unogara kumba kwa mainini, which is what a ministry is. Anafo wangari kwa wawo, chaiku, kwa teo tuku OPC, kwa chena kwa Office of the President Cabinet. Chechitatu, eche kuti, ma decisions anaitwa ni OPC, ne ma decisions ya employer. Anafo wangari achidondana, pasa ite ya tinoti conflict.
Maandika chikiza ni mifunzo muwiri ya Charamba, okutanga nduwe kuti, izvi zvichabatsira sei vashandi uye wechipiri ndokuti makadino kutaura nevashandi vacho musati maita izvi
pamubvunzo wenyu wekutanga ndechekuti tabatanidza hofisi huru yemunyika ya president nehofisi yevanopinza vanhu mabasa zvichireva kuti pane kudyidzana kwakabatana chaizvo chaizvo pakati pepfungwa yekupinza munhu basa nekumudiploya kumupa basa rachona iroro nekuti tikatarisa basa ya president ndevekuti iite supervise maoperations ese mugovernment ndochekutanga pamubvunzo wenyu wechipiri munomboziva kana muchitarisa mudumbiro remutemo wevashandi pane clause irimo inotaura kuti unoenda kunosevenza uri mubazi ranzinai nemuna employer wako ndoraaone rakakodzera Zandiri panapa ndiri kutaura supplementary sector information.
Right.
Mangwana chai chai vanogona kufunga kuti ndive minister we ma youth. Handina handigoni kukwidzana nazvo nekuti ndo zvadachi employer izvozvo. Except pane nyaya tuto vane zvaei. Havasi maworkers amuvwa. Chamuviwa ihofisi yevanhu vanodi vanopinza mabasa. Zvekuti hatina zvachinonyaya hatingati pane zvazvinonyaya kureva kune mushandi. Changobe ndechekuti mushandi panga achiti PO Box NASA House. Iko ndezva kuti PO Box OPC. Chete chete ndozvingoripo.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba vachitaura vari parunhare muHarare.
Hurumende yazivisa nhasi kuti vatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga navaKembo Mahadi vachange vari makurukota ehurumende. Vachiwenga vaitwa gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, ukuwo vaMahadi vaitwa gurukota rezvekugadzirisana zvakanaka nekupodzwa kwemaronda. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kudomwa kwaitwa vaChiwenga kuva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika munongedzo mukuru wekuti vamunangagwa vari kuzvikomberedza nemauto. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagadzira chirumhanzu nyanzvi yezvematongerwo enyika avo vanoti havaoni paine chakaipa kupa basa rechiuto kuna vaChiwenga sezvo kuri iko kune ruzivo rwavo.
Chinonyanya kufadza ndezvekuti muri kunyatsotaura kuti mawana tsamba kuutungamiriri hweZimbabwe. Zvinoreva kuti ndo zvamazviro kwazvo, ndo chokwadi chiri kuitika ichocho. Asi tikanyatsokutarisa kuti vaChiwenga vapiwa kupi, zviri pachena seprofessional soldier, of course kazvinoita kuti basa ravo rivarerukire nokuti ikokoko ndo kune mbiri dzavo. Ivavo vaMahadi ndofunga mamunyatsokuziva mukatarisa kuti portfolio dzaavo dzakudhara vakatanga vari kumapurisa. Mapurisa ndokuyananisana, ndokuchengetedza noupenyu hwavanhu, ndokuchengetedza mapropeti dzavanhu. Saka munhu ava neexperience ikoko, saka zvinongoenderana kuti pane nyaya dzereconciliation nokutaurirana kwavanhu.
Mauto haasi awandisa here muhurumende iyi?
Dambudziko rina vanhu ndori kuti vanoti kangano icha nezuro nehope. Tinofanira kuziva kuti nyika ino yakabva kupi. Nyika ino yakabva kuna avo vainzi Magandanga naIan Smith. Isusu varidzi venyika tichiti yakabva kuvakomana navasikana. Saka haringavi dambudziko rokuti former president vaMugabe vanga vari Gandanga. Hazvishamisi kuti vamunangagwa nhasi uno vakarwira nyika ino vana makore mashomanene vanga vari mukoma kana vatingati Gandanga zvaitwa naSmith izvozvo. Saka chii chingashamisa nhasi zvokuzonzi Mauto? Mauto chakatanga Mauto nyika isati yahwiniwa.
Chinoita kuti vagore gavo kubvisa vamunagagwa zvine chisimba chinyerere kudaro chii?
Mauto angachitungamirwa navaChiwenga vakati legacy izvo zvanga zvasiira vakomana navasikana zvanga zvavakuenda kumatsvenu. Zvinoreva kuti naivo vamunangagwa vakaita vuzunu zvinoita kuti nyika iende kumatsvenu. Hamenu zvinokwanisa kuitika.
Vamwe vari kutaura kuti nyika yototongwa naMauto iyi.
Ndo zvandataura ndikati kusaziva chinhu chinonzi polisi. Handifungu kana tichiti uto tinoreva zvokudipo. Iye zvino vaChiwenga vanga vari mutungamiri waMauto. Ndiye anangamira nhasi uno achiti vaChiwenga iuto. Kana kuti vaChiwenga vakaritaya vakasiya nezveusoja. Havachapiki yunifomu vangovavo munhu asi vava vice president. VaMahadi vanga vari uto kubvira kare kare vanoziva kuti munhu akatrina kuna naRussia and so forth. Asi vakasiya izvozvo vakava mucivilian.
Kune vari kutaurawo runyerekupe rwekuti vaMahadi vaitwa kuti vatungamirire basa iro kugadzirisana nekuyanana kwevanhu nechikonzero chekuti ndevekumateveleland vanoda kunzi vagonyararidza Mateveleland vanotaura taura nezvegukura hundi. Munodawo kuti kudine shoko rakadaro iro?
Ndozvandamboti dambudziko rina vanhu vanotaura nenyaya dzakaita saidzozvo ngativongororei kuti ajenda yavo ndeyei. Nyaya yekuzoti Zimbabwe ive nomusi wa22 ichizonzi Unity Day zvunhu zvakabvumirwana nomukuru wakatangisa nyaya dzemumbangazve pachindevere vanova Father Zimbabwe
Saka pakazvano nhasi munhu anoramba achingotaura nezvazvo ndopatinozoti ipa panenge pavane dzimwe pfungwa dzokuda kudivider mazimba.
Avo vanga vari vagadzira chirumanzu vachitaura vari parunhare kuHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kuchibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichange zvetichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mukuru anoona nezvekudzimurwa kwemoto muNew York vaDaniel Negro vati moto wakauraya vanhu gumi nevaviri nezuro pane dzimwe dzimba dzemuturikidzwa uri muBronx wakatangwa nekamwe kamukomana kane makore matatu nechidubu ekuberekwa kaitamba nechitofu chekubikira.
Vari muchiuto muPalestine neIsrael vanoti matangi emauto pamwe nendege dzehondo zveIsrael zvakarwisa Gaza Strip nhasi mushure mekunge maroketi matatu akandwa achibva mune mumwe musha uri muPalestine akananga kuIsrael.
Gore ra2017 igore rakafadza vanhu vakawanda munyika nepasi rese zvichitevera kubvutirwa masimba kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapato anopikisa awo anoramba akapatsanuka. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuHarare nhasi vaita musangano nameya weguta iri apo pavazeya nyaya yemvura ine tsvina iri kubuda mudzipombi. Mutori wedu wenhau Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Tichadzokera zvakare kunhau yatambotaura yekupera kwegore kuti sezvo gore rinorapera rakafadza vanhu vakawanda munyika nepasi rese zvichitevera kubvutirwa masimba kwevaimbove mukuru wenyika vaRobert Mugabe, asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapato anopikisa awo anoramba akapatsanuka. Godwin Mangunja atipa nyaya iyi. Vagari vemuHarare nhasi vaita musangano nameya weguta iro apo vazeya nyaya yemvura ine tsvina iri kubuda mudzipombi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanowirana kuti chinhu chikuru chakaitika muZimbabwe gore rino kubviswa pachigaro kwava Mugabe nemauto mwedzi wapfuura. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vaMugabe nemhuri yavo vange vari kushungurudza vazhinji munyika pamwe nemubato ravo neutongo hwavo hweudzvinyiriri nehumbimbindoka. Nyika yose yakapembera, vazhinji pasi resewo vakafara zvichitevera kuenda kwavaMugabe mushure memakore makumi matatu nemanomwe vari mutungamiriri wenyika. Asi zvakaitika mushure memvonga mupopoto yaikonzereswa navamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe kubva gore richitanga. Amai Mugabe nevamwe vemuchikwata chavo cheG40 vainyomba nekutukirira vashandi vehurumende vakawanda kusanganisira vave mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mukuru wevarwi vehondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa nevamwe vakadzingwa mabasa muhurumende. Hapana ange achaziva kuti nyika yanga yanangepi kusvika musi wa13 Mbudzi pakatanga chirongwa cheOperation Restore Legacy, icho chakapa kuti vamugabe vabvume kusiya basa musi wa21 Mbudzi. Nengo yeZimbabwe National Editors Forum zvakare vari mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tonjana vaudza Studio 7 kuti hapana chinhu chikuru chakaitika gore rino kudarika kudonetswa kwavamugabe.
Kudona kwavamugabe chinhu chihombe chakaitika muna 2017, chinhu chaitarisirwa nemunhu wese muno muZimbabwe, nokuti vamugabe vanga vagara makore akawanda ende vamugabe vanga vasisiri in control yenyika. Vanga vakungosiya mamembers hurumende yavo kuti vaite zvavanoda. Munhu wega wega anga akuita zvaanoda chero kwari. And chihombe sese chakazoitika nechiuto Grace mudzimai wavo akanga akungoitawo zvaanoda nenyika
Tonjana. Asi vatiwo kunyange hazvo vanhu vari kufara, pane kusuwawo kwekuti vanhu havana chivimbo chekuti vechiuto vachabvuma here kutambira zvichabuda musarudzo dzegore rinouya, zvikuru sei kana bato rezanupf rikakundwa. VaJohnson Chirwa vanoti kunyange hazvo vakafara nekuenda kwavamugabe, havana kufara nekusiyiwa kwemapato anopikisa muhurumende yemubatanidzwa yaifanirwa kunge yakaumbwa mushure mukubviswa kwavamugabe.
Havana kuda kuita mubatanidzwa yatingati nechirungu inclusivity kana kuti magnanimity, kuti Zimbabwe ndeyedu tese, wononga nonga vanhu vanoziva basa ravo moraisa pabasa. Ndofunga gore racho rataka takatarisa iri rainga richitaridzika zvakanaka, but nezvavakatiitira izvi vamunangagwa vacho, remember tati now for the past 37 years.
Vatonjana vanotiwo chimwe chikuru chakaitika muna 2017 urwere hwemutungamiri webato guru rinopikisa munyika vaMorgan Tsvangirai, avo vakagara masvondo akati kuti vachirapwa chirwere chegomarara kuSouth Africa vakawanda munyika, vanoona vaTsvangirai nebato ravo saivo chete vanokwanisa kubvisa hurumende yeZANUPF panyanga. Asi kurwara kwavo pasuwisa vanhu vakawanda munyika. Mapato anopikisa akawanda ari kuita mubatanidzwa nechinangwa chekuwedzera mukana wekukunda musarudzo. Muna 2017 mekare, mumwe wevatevedzeri vaTsvangirai Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vakuru vakuru mubato iri vakarohwa zvichitevera kupokana kwakaitika mubato iri. Asi izvi zvakazogadziriswa mune chimwe chiitiko chakakashamadza vakawanda. Muzvare Jesse Majome, avo vaitungamira komiti yeparamende inoona nezvemutemo, vakabviswa pachigaro ichi muchiitiko chakakashamadza vakawanda sezvo vaionekwa semunhu aigona basa rake. Zvichitevera shanduko yakaitika munyika gore rino, nyanzvi nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti pane mukana wekugadzirisa zvinhu gore rinouya. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peserwa vanoti hurumende yavamunangagwa inofanira kuita sarudzo dzakachena kugadzirisa upfumi pamwe nemitemo inoita kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa. Varohanya vanoti vamunangagwa vanofanira kusiyana nekatsika kaitwa navamugabe kekusiyanisa mashandiro emutemo zvichienderana nekuti munhu anobva kubato ripi.
Tinoda kuti vanhu vachikambena pasava nokumbunyikidzwa kuvanhu, pasava mapurisa achipinda vachiri kwanzi dzinopa clearance. Asi zvano vachikurudzana kwamugabe pakati pousiku akadaita musangano wako uteita asina kubvunzana mapurisa, mapurisa achitoridza kunonoza anoita musangano asi haibvunzi.
Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe zvakare vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende yavamunangagwa igadzirise nyaya dzemashandiro evatori venhau.
Vatori venhau kana vachiita basa ravo varemekedzwe uye vasashungurudzwa. Tinokumbirisa kuti mitemo iya yakafanana nana aipa vanaposa vana Broadcasting Services Act, mitemo iya yatingati nhunzvatunzva dzemutemo yadai kutibvisa chiri kumeso, isingachaonekwi semitemo inokodzera kuva munyika, kodai yangobviswa nehurumende nechimbi chimbi.
Dr. Rohanya vanotiwo zvimwe zvinofanira kugadziriswa nehurumende masha mashandiro eparamende nematare edzimosva
parliament bedu mitemo inoiswamo mitemo iri democratic yenu maregulations anenge achifanirwa kurwa namaelection anoita ari kuti nyika yedu iite sarudzo dzakachena nokuti kana tikasasarudzo dzakachena parliament ichiita zvemadzana bwanana judiciary ichiisa mitemo yayo isina kumira ichiisa majudgments asina musoro electoral commission neelectoral zvaro zvisina zvinomana zvakanaka kubudirwa kumachekurunaa dambudziko recontestation of elections richateverawo munangagwa sokufamba kwarakaita nawo mugabe kusvika vabviswa nemasoja
vanodzidzisa zvidzidzo zvekutapwa kwenhau pazimbabwe open university vagarikai chaunza vanobvumirana nadr ruanya vachiti paramende haisi kushanda zvinofadza vakawanda munyika
muparamende hamuna chiri kubuda mukunze kwezhowezhowe nenyonganyonga nekunyombana nekutukana kunonga kuchiitika kumbonyatsoona zviri kuitwa imomo zvinova zvinhu zviri kugadzisa nyika kuti inge ichienda mberi varungwa varimo vanonga vachitaura vanoda kuti vangoonekwa pachivhitivhiti nozvamazaona anobuda patv pane chinhu tv vachingotukana vachingoita noizi varimo chiri kunyatsobudamo chaiho chabudamo hatisi kuchiona nekuda
asi zvisinei nezvaiitika muhurumende yavamugabe nyanzvi dzinoti vamunangagwa nehurumende yavo vane mukana mukuru wekugadzirisa zvinhu gore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Nyaya yatakupai yanga isiri ya Thomas Chiripasi. Ya Thomas Chiripasi tichakupai muchikamu chinotevera. Yatakupai ndi Godwin Mangunja achipatsanura upatsu upatsu uri mumapato ezvematongero enyika akasiyana siyana. Muchirongwa cheLife Talk nhasi na 8 PM tiri kutarisa zvakasangana nevanhu mugore ra 2017 pamwe neshuviro yavo yegore idzva ra 2018.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutimira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tombo kupaye mumanzi unotevera. Kanga kari kambo kanobva kuna Simon Chimbetu kachitisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba muchange munesu zvakare mangwana mangwanani na 6 AM. Ini ndini Evans Zininga.
Anokoneka nemufaro ndiri Tanonoka Wande tiri muWashington DC.